timu yedu iri paground iri kutiudza kuti kune mvura iri kunaya iye zvino ku area yekuchipinge ma winds are strong but mvura yachona ichiri light. Vanhu vakawanda vachiri imo mudzimba, vamwe vari kungoita sokuti hakuna chiri kuitika. Vari kuchimanimani vari kutiudzawo kuti kune mvura iri kunaya asi chakanyanya kusimba imhepo iriko. Asi kuchimanimani vanhu vakawanda vabva mudzimba vakaenda kunzvimbo dziri dzakakwirira. Vari kukurudzirwa kuti vaende kunzvimbo dzakachengeteka. Kuarea yenedziwe kuri kunayawo mvura iri light but mhepo yachona haina kunyanya kuwanda, saka vanhu vazhinji vachiri mudzimba. Ndiyo update yatapiwa netimu yedu iri paground ya Mr. Zulu.
Vafundisi venyu vari kunzvimbo dzipi chaizvo?
Vafundisi vedu vari kunzvimbo dzinenge vana nedziwa Ngangu Chimanimani District nekuchipinge command center, uko kwavari kutibatsira kuti vakolekte information yekuti situation yecyclone Chalene yakamira sei.
Pane zvamuri kunzwa, mungati shoko riri kunyatsofamba here iro rechenjedzo iri?
Information iri kufamba, inokurudzira vanhu kuti vabve kunzvimbo dziri kudzakadzikira vaende kunzvimbo dzakakwirira, vabve mumabuildings ari insecure vaende kumabuildings aidentifaiwa necivic protection unit akaidentifaiwa pamwe chete navanhu vese vari kuresponda kuemergency kuitira kuti vave protected.
Zvii zvimwe zvamuri kukurudzirawo vanhu kuti vaite?
Tiri kukurudzira vanhu kuti vasapfuura panzizi dzakazara mvura, uyezve tiri kukurudzira vanhu kuti vasadzokera mudzimba dzavana macracks nekuda kwemvura iyoyo vachida kunotora zvinhu zvavo zvakakosha. Chakakosha iye zvino kuchengetedza upenyu, saka tiri kukurudzira vanhu kuti varambe vari kunzvimbo dziri secure dzavataridziwa kuitira kuti vachengetedze upenyu hwavo uyezve noupenyu hwevanhu vavanogara navo.